vanotaura nokuda kwetsamba yamaona iri kutenderera mumavhitivhiti emazuva ano aya. Tsamba inoreva kuti ini ndadzinga tandu rakamba rami. Tsamba iyoyo ndeyenhema, haina kubva muofisi mangu kana mapuresidendi. Saka chokwadi chiripo ndechekuti tsamba yanobvawo navavengi kana vamwe vane mifungo yavo yavanayo pamusoro pemusangano wedu. Zvandingataura pana rakamba rami ndezvekuti pokutangisisa vakakwikwidza kudya tine vakahwina. Asi musangano une wakanga ati uyu ndiye anofanira kukwikwidza, anonzi Mulandu. Zvaita saizvozvo takapinda mukutaurirana navo tichivanyorera tsamba kuti abodo hazviitwi zvamaita Malamutupo, budai bvaipo. Saka nomusi wesvondo president vakava nomusangano neprovhinsi yeBulawayo. Pamusangano ipapo vakataura tsanangudzo dzose dzekuti takabuda sei nevanhu vatakava navo nemameya vakava macouncillors. Saka vaita mainterviews, takavhunza mastructures avo, takavhunza mareses associations, uye takazoita mainterviews, tikavhunzawo caucus yamacouncils, tikabuda namazita iwayo. So kuBulawayo caucus yedu yakabuda neanonzi Mulandu, asi kamba rami akazokwikwidzawo ndiye akazohwina. Takamuti aiwa bodo shure taizvozvo. Musi wesande pamiti kuna president akazoti ha mwana uno anonzi kamba rami anoteerera, ndarega president ndabva ndarizaina kuno kupati. Kubva arizaina zvika akseptwa. Saka after that pakazoitwa process yekuchitsvaga kuti zvino anopinda ndiani, asi gango ranga ravhurigwa munhu wese. Saka chairman wedu Dr. Kumalo akazoita process yekusarudza futi, pakaonekwa kuti kamba rami ndiye akanga ahwina.
Saka kurizaina kwakanga kwaita vakamba rami kwaive kurizaina paudeputy mayor, kwete kubuda mubato.
Abodo anga arizaina paudeputy mayor inhengo yemusangano yakakwana.
Saka kusarudza zvakare kwavaita uku zvaakureva here kuti bato harichatora zvakare matanho kana makava mambosarudza vamalandu asi vakamba rami vachizohwina zvakare?
Tiri kutarisana nenyaya yekuti tinzwa kuti chii chaii chakaitika. Ripoti zvinobva kuprovhinsi nevakarana purosesi yacho iyoyo tonyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka panguva ino yatiri hatigoni kuti tadzinga munhu sezvi kutaurwa netsamba iya iri kutenderera iyai yatinoti tsamba yemanyepo.
Zvii chaizvo zvikuru zvakakanganiswa navakamba rami zvokuti vangazodzingwa zvakare ivo vasarudzwa neveruzhinji?
Misangano yose nyika dzose chekerere, hakuna kunonzi second capital yenyika kana capital chaiyo. Meya kana deputy meya angangova angaitika neaccident, zvinoplanwa, zvinorongwa, nekuti basa riripo ibasa guru. Saka takaita process yaifanirwa kukudziwa nemunhu wese. Process yandataura iyai yaifanirwa kuti irespektive.
Saka kusarudzwa zvakare kwavazoitwa uku kunorevei kuubato?
Uyu mukomana wemusangano. Saka tichaona kuti zvinobuda paprocess yakaitwa maripota atichagashira anoratidza here kuti anga abvumirwa kuti aite izvo. Kana anga abvumirwa then game on. Kana anga asina kubvumirwawo mutongi gava tidzoka patanga tisi.